vanhuve vadonenge dzane munemo dai pachivanhu tsachona kuti vari vagudu nemukano vakwanisa kuidentifya matambudziko maviri ari kunesa Zimbabwe. Chekutanga itrade imbalance, Zimbabwe iri kutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvairitengesa, zvinoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamezures mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa zvinoshandisa mataxes. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa, vabvisa vati inova tax inosvikatawa pakutenga vamwe marowa materials anenge adzwa muZimbabwe. Vakurudzira kusetwa kwecommodity exchange inova iyo inobatsira kurima kwezvigadzirwa muZimbabwe kumaminda musika wemacommodities. Kunokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket, zekuti ikwanise kurima masoyabin ati kutenga wheat yati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga materials. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonuve ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. Todzoka kunyawe nhau yemadeficit emari, vadonongedza kuti makore apfuura awapa hurumende yainga yachishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxes, zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes zvichafarira zvinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5%, ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaita futi mamwe homwe yemari ichabatira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira, vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency, tega tichiita US dollar iyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tisashandisa randi, vanga vakarasika vanhu ivava, nekuti randi harina dambudziko ari kugadzira dambudziko Zimbabwe, chinogadzira dambudziko production.
Asi pane zvamusina kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reUN, nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth Africa vanotenga mota zemajuti ichibhadhara juti neRTGS. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reUS vakuti inobva kuti mari yacho.